inini mabhesi mhlanganya huye lichiti hei no misore na udzedu dzanasi china gunya na 5/2019 mirijonga inoramba ichiitika mu South Africa umo muri kurwiswa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika nhasi tiri kuenderera mberi tichinzwa matambudziko ari kusangana nezvizvarwa zvezimbabwe zviri muSouth Africa madhokotera achangopedza zvidzidzo uye vachishandira muzvipatara zvehurumende zvinoti Mpilo Bulawayo United Hospitals Harare General Hospital Chitungwiza General Hospital nepari renyatwa Group of Hospitals anoenderera mberi nekusaenda kukuma basa achiti haana mari dzokuendesa kubasa sezvo zvinhu zvakawanda zvakwira mitengo izvo zviri kupedza mari dzavo dzemihoro Meya wechitungwiza Valav Mohamaiko vanosungwa vachipomerwa mhosva yekuita mirishonga muna 2016 MDC inonyorera tsamba kumapurisa ichinyunyuta mabatiro emapurisa panyaya dzemisangano yayo iyo iri kugara ichirambidzwa nemapurisa asi mapurisa aya achibvumidza ZANU-PF kuita misangano yekuratidzira munyika muchirongwa chewomen's round table palive talk na 8pm nasi tiri kutarisa kusagadzikana kuri muSouth Africa zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zvisiri zvemunyika iyi kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave musakanganwa kufarira facebook page yedu yevoa shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu